mapurisa asvika pamahofisi edu ekumatebereni south ari mugwanda vachida kutora zvinhu zvemusangano wedu MDC imomo zvisiri pamutemo vanhu vanga vari muofisi vabva varamba nemakiye epaofisi kuti mapurisa avhura atore midhudhudhu yepati yakatsvakwa nepati ikokoko saka zvazoitika ndezvekuti mapurisa azodzokera akauya ane zvombo zvikwanisa kuvhura mahofisi aya ndokuvhura mahofisi edu ndokutora midhudhudhu ndokuenda nayo vakutora midhudhudhu vatomboda kutora nemafoni evatungamiri nevashandi vemusangano vanga vakaungana paofisi vachiita zvavanga vachiita ipapo asi nevashandi vedu neutungamiri vauri ikoko vakonzera kuti mapurisa aende asina kutora mafoni avo.
Chiitiko ichi chaitika nguvai?
Chiitiko ichi ndingati chasvera chiitika nechikonzero chekuti vasvika kuseni pavanga vatamakii vakambodzokera mumahofisi avo vakazodzoka vakuzotora midhudhudhu masikati. Midhudhudhu yepati yatogwa inokwana 10 yatinoti nechirungu 10 midhudhudhu yanga iripo yatibatsire vanhu vedu tikwanise kufamba tiona vanhu tichikambena zviri kuitwa nana Jonathan Moyo kutsoloa donetawo midhudhudhu yake 10. Hapana munhu akamutorera midhudhudhu, hapana munhu akamushungurudza. Vanhu vari kufamba nemidhudhudhu asi MDC pavanoitawo yavo midhudhudhu unoona mapurisa kusimudza musoro kumhanya kumahofisi kuda kutora midhudhudhu yevanhu.
Pane zvimwe here zvatorwawo nemapurisa zvingafanana kana nemakombiyuta?
Havana kuzotora makombiyuta, vatora midhudhudhu iyoyo. Kunonzwa kutora nerori yedu iri ikoko kumatibereni south asi havana kuzoitora nekuti haisi kufamba.
Matanho apa hamuchatora imi sebato reMDC?
Chekutanga ndechekuti tinosvoropodza zvikuru zvikuitika izvi. Sebato rinoteedzera mitemo yenyika, tichadzokera zvakare kune vemitemo tichinoripota nyaya yedu. Tichizawo zvakare mabazi akaita sana Jomiki nevamwe vakasiyana-siyana zviri kuitika kumatebereni south. Tichikurudzira kuti vapindire vadzose normalty mudunhu remasouth kunyanyanya kugwanda.
Iko kudunhu rematebeleland kune nhengo yenyu yakasungwa nezuro, mungatiudzawo zvakamira sei?
Ichokwadi sachigaro vedu vechiiti Frederick Ngwenya ari kumatebeleland north akasungwa nemapurisa mushure mekunge abvunza kuti sei madzimambo ikoko ari kuramba kupa proof of residence kuvanhu vanotsigira MDC vachipa vezano bedzi. Akabva avhariri chinzi akonzera public violence azoenda kumatare edzimhosva nhasi akapiwa bail ye $50 anofanira kuzodzoka kukoti musi wa 29 May.